semaonero andinozviita rwendo rwa Lukashenko runokosha zvakanyanya. Handifunge kuti vari kungouya vakamirira Belarus. Tichitarisa zviri kuitika kunyika yavo pamwe chete neRussia that area. Pane gakava riripo guru uye tinoziva kuti Belarus neRussia dzakabatana pahondo iri kurwiwa kuUkraine. Nekuda kwaizvozvo Russia ende tichibatanidza neBelarus vari kutsvagawo shamwari uye mikana yekuwana maresources anotsigira ikonomi dzavo zvikuru sei nekuda kwezvirango zvakatemerwa nyika mbiri idzi neEuropean Union, United States nedzimwewo nyika dzavanodyidzana nadzo. Saka kuuya kwavo kuSub-Saharan Africa runova rwendo rwekutanga rwava Lukashenko zvinoratidza kuti zvirango zvavakatemerwa zviri kuswinya, uyewo ivo vari kuedza nepavanogona napo kuti vavandudze nzvimbo dzavanenge vaine influence kuti vange vachiwana zvavanenge vachida uye rutsigiro kunyange kunana United Nations.
Kune vamwe vanoti Zimbabwe ndo inenge iri kuwana cheuviri kubva muukamahu zvakanyanya, iyo Belarus zviyo zvainenge ichiwanawo paukamahu.
Chinhu chakabata vamunangagwa mumaoko vachinosangana navaLukashenko chatinoziva tese maminerals uyewo zvekare land ivhu kunyange zveagriculture. Saka ndinofunga kuti vachapiwa maresines akati kuti ekuti makambani ekuBelarus akwanise kuuya vachichera zviwanikwa muZimbabwe in exchange for equipment zveagriculture zvichidawo nezvimwe zvekumauto zvimwe zvinotaurwa public zvimwe hazvitaurwi. Asi ndinofunga kuti chatinokwanisa kuvapa isusu seZimbabwe maminerals uye minda.
Asi izvo zviri kuwanikwa neZimbabwe kubva kunana Belarusi zvamaguhu zviri kubhenefita nyika here izvi?
Dambudziko guru rezvibvumirano zviri kusainwa nehurumende ndeyekuti isusu seZimbabwe hatina kurongeka kana tichisangana nenyika dzakaita sana Belarus, vana China, vana Russia. Kunyange pakauya equipment yeagriculture inonopiwa vanhu vasingagoni kurima kwacho uye vasina chido chacho chekurima, asi vanhu vanenge vari mumapositions angavari yesecurity, angavari yeruling parties, ANPF ndivo vanhu vanopiwa equipment iyo. Saka muri kuona kuti nzara haisi kupera munyika.